Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechipiri Gumiguru 29, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mweza ukesha zvive kuti izvo inflation vakuya kwete. Asi kuti munhu anga nemari yake mubank unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite ma transfers kana kuti aite ma plus money kana kuti
Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga munyika.
Kuzwa kwemafuta epetrol kunoshungurudza zvikuru sei kunyaya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichisvitswa nemafuta iwayo epetrol nedizeri uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi petrol nedizeri saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo.
Mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rondo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Muka dzofa nekushaya mvura nechikafu kuhange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti richadhinda mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematano ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari munyika pamwe nekugadzirisa zvinhu mumabhanga nemisika yemari. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Gavhuna webhanga iri zvakare varisa chigaro vekomiti yebhanga iri inoona nezvekufambiswa kwemari yemonetary policy committee Dr. John Manguja vati mari iyi inosanganisira madhora maviri emakoini nemadhora mashanu ebepa ichange yave mumabhanga mukati memasvondo maviri ari kutevera. Vachitaura mushure memusangano wekutanga wemonetary policy committee vamanguja vati komiti yavo haisi kufara kuti mumabhanga muna mari inokwanira munhu wese ndo saka vatora danho rekunza mari itsva.
Kusa mari itsva kuma banks kuti yosangana muchete nema bond notes zvinofamba zvangofanana ikara yacho yese chekuti pakapanganzi bond pakapanga pakapasa bond panga vakamwezi pakugura chete zvakasa otherwise tisi mari kuma banks yema coins ma $2 ma pen paper nema $5.
Vamanguja vatiwo vari kuwedzera mari pamusika wemari yekunze kana kuti interbank market vachiti matano aya achaderedza mitengo yezvinhu.
Mweza ukesha zvive kuti izvo inflation vakuya kwete. Asi kuti munhu anga nemari yake mubank unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite ma transfers kana kuti aite ma plus money kana kuti aite micro cash. Izvi zvakanaka nekuti zvima price anobva adzikawo pasi zvino kuti amwani anhaiti basa kutengesa chii mari izvi NPC yaichitumwa zvikona izvozvo. Chechipiri chabude imomo ndechekuti izvo tirokuti mainterbank market yedu ifambe zvakanaka zvava izvo kuti tirokuti tiise mari yeforeign currency kumabanks tinotengesa kumabanks auction price etokuti chii chova zvakanaka kumabanks ko.
Vamanguja vatiwo pane mari yakawanda isina zvairi kushandiswa yakangogara mumabhanga uye komiti yavo yatora danho rekuti mari iyi ichishandiswa pakurima pamwe nekugadzira zvinhu kuti upfumi hwenyika husimukire.
Mari iyoyo tirekuti tiite reuse it musystem kuti ende kumaagriculture redistribution of that money kuagriculture ne kuma productive state of the economy so kuti nyika isumukire ndokuti tiite producing chisipo munyikwandu munyaka muno I confidence levels are low ne production is low so zvinzo zvoto zvakata low it means that nyika haisumbi zvakanaka so kuti shande ze MPC se bank kuri Zimbabwe kuti basane nyika yese Zimbabwe kuti kudzire upfumi wenyika yese Zimbabwe
vaenderera mberi vachiti pamari yose iri mumabhanga munyika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe emadhora makambani makuma shanu chete ndiwo ane zvikamu makuma shanu kubva muzana zvemari iyi munguva pfupi yapfuura RBZ yakavhara maaccounts emakambani akaita seSakunda Crocone Access Finance achinzi aishandisa mari zvisina tsarukano uye aifungidzirwa kuti ndiwo aiita zvekutenga nekutengesa mari pamusika mutema sachigaro vesangano rinomirira mabhanga munyika reBankers Association of Zimbabwe vawebisa rusere vati semaonero avo manitare
tatanga zvakanaka nekuti nyika yese yakuona kuti Monetary Policy Committee yakushanda neReserve Bank yedu ichishanda nevamwe maadvisors vari kuPAC ichishanda nebe kuitira kuti tiite chinangwa chimwe chete chekuti tigadzirise nyika yedu panyaya production. Production agriculture, production my industry, and production my services. And hazvisi chinhu chinongogona kuitwa mangwana chichatora nguva shoma chichigadziriswa
vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho rekuwedzera mari mumabhanga rakanaka chose sezvo vanhu vange vatambura nekutengeserwa mari nemakoronyera vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti bhanga guru renyika ritore matano anoshayisa makoronyera anotengesa mari mukana wekuramba achiomesera vanhu asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti nyika inofanirwa kungwarira kuti munyika musawanzwe kana kudhindwa mari inodarika upfumi hwenyika sezvo izvi zvichikonzera kuparara zvakanyanya kwesimba remari munyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority razivisa nezvekukwira zvakare kwemutengo wemafuta edzimotokari rwendo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Izvi zvasiya rita remafuta epetro rave kutengeswa nemadhora 16 ane masendi 11.5 richibva pamadhora 14 ane masendi 10.5. Dizili rakwirawo mutengo kubva pamadhora 15 ane masendi 64 kuenda pamadhora 10 ane masendi 44 parita. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kukwira kwemutengo wemafuta ekufambisa uku kunorevawo kuti mitengo yezvinhu zvose ichakwirawo izvo zvicharemera veruzhinji.
Kukwidzwa kwemafuta epetro kunoshungurudza zvikuru sei kunyaya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichisvitswa nemafuta iwayo epetro nedizel uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi petro nedizel saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo asi kana ndakutaurise kuti muzvimavhiki zvapera iyo zera Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakatanga kuti vari kure nepetrol nedizel varinenge vakubhadhara mari yakawanda indai vakubhinga vhiki yapera saka ndinofunidzira kuti mitengo yaikoko inenge yatowedzera zvisingaiti pamwe dizel ratova kuma $19 petrol yakuma $17-18 saka zvichireva kuti vari kurewo nemaguta vachanyanya kuomerwa zvikuru nekukwira kuti
zvii zvikuru zviri kunyanyaita kuti mafuta aya aramba achikwira tiona kuti pamwedzi pega pega ari kukwira katatu kana kana
inyaya yekuteera dhora rekuamerica rakanzi harifani kunge richishandiswa kutengeseranwa munyika munomu mafuta aya anotengwa nemari dzekunze kwenyika vanotengesa mafuta vakanzi ngavachiendawo pamusika kunotenga ipapo mafuta saka inyaya dzekuteera dhora rekuamerica kwozoitawo kuti mitero yamafuta yatingati yefuel iri munomu mafuel taxes ari munomu akawandisawo zvekuti ndiwo amwe anokonzera kuti mutengo ukwire zvisina maturo.
Tinoona kuti panokwira mitengo yemafuta edzimotokari zvinhu zvakawanda munyika zvinokwirawo izvii zvamungatarisira kuti zvingashandukawo mitengo nekuda kwekwira kwemafuta uku
zvizhinji zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo kwezuva nezuva. Zvinotangira pamichovha inoendesa vanhu kumabasa, zvinotangira pachikafu chinodyiwa navanhu, uyezve nezvimwe zvinhu zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo zvichawedzera mutengo. Saka tinotarisirawo kuti michovha inoendesa vanhu kumabasa inenge yawedzera mutengo. Tinotarisirawo kuti zvinhu zvakaita sana chingwa nezvimwewo zvinogadzirwa kuindastry zvinenge zvawedzerwa mutengo, nekuti indastry yacho iri kushanda nepetroli nedizeri, nekuti hakuna magetsi.
Kukwidzwa kwemitengo yemafuta uku tingaona here kuchibatsirawo kurerutsa dambudziko remafuta?
Dambudziko remafuta harirerutswe nekukwira kwaari kuita, nekuti chinhu chiri kutonetsa chaiko chaiko ndechekuti makwidzirwo ari kuitwa mutengo uyu, kana kuti makontrolerwo ari kuitwa mutengo wefuel, ndiwo ari kutoita kuti mafuta anga achishayika.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzemhuka reAdvocates for Earth rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa mhuka dzesango nesangano nehurumende panguva yemhuka dziri kufa nenzara pamwe nekushayikwa kwemvura. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri wesangano reAdvocates for Earth Valeni Mtinashe Chisaira vaudza vatori venhau nhasi kuti sangano ravo harisi kufara nemararamiro ari kuita mhuka zvikuru sei kuHwange National Park, uko kwavanoti mhuka dzakawanda dziri kufa nenzara pamwe nenyota zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rino kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. VaChisaira vati havasi kufara kuti magweta avo pamwe nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzemhuka kuti dzisaitirwa utsinye reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals vakarambidzwa nebazi rehurumende reZimparks svondo rapera kuongorora mararamiro ari kuita mhuka kuHwange National Park.
Dambudziko zhinji ratiri kutarisana naro nderekuti mazuva ano ekushayikwa kwemvura, ekushayikwa kwechikafu especially zvinokanganisa vanhu, zviri kukanganisawo mhuka especially dziri mumanational parks. Pedzezo pane nyaya yekuti yemabatirwo ari kuitwa mhuka nemapoka kana kuti masangano ehurumende anofanirwa kunge achichengetedza mhuka idzi dzakaita sana Zimparks.
Nekuda kwekufa nenzara kwavanoti kuri kuita mhuka, VaChisaira vanoti vave kuronga kufamba kubva kuHarare kuenda kuHwange vachipemha mari ichashandiswa mukutengera mhuka idzi dziri kufa chikafu.
Isusu sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka tatakaronga kuita kufamba tichidzidzisa vanhu pamusoro pemhuka dzedu nematambudziko adziri kutarisana navo, uyezve tichitiraya kutsvagawo mari kana kuti chikafu chinokwanisa kupiwa mhuka idzi.
Kunyange hazvo vasina kutipa huwandu hwakati tsvikiti, VaChisaira vati mhuka dzafa kuHwange nedzimwe nzvimbo dzawanda zvikuru kubudikidza nekushaya chokudya pamwe nemvura yokunwa. VaChisaira vanoti mhuka dziri kutadza kugara zvakanaka mune dzimwe nzvimbo dzinochengeterwa mhuka kubudikidza nemabasa ari kuitwa nevanhu vanosanganisira kucherwa kwezvicherwa.
Mashandiro atiri kuita sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka nedzenharaunda tiri kuona kuti kuarea yakaita seHwange kuri kuzara vatinoti vaya vanochera marasha macoal miners vari kupinda makore apfuura vari kuita vachiwanda kupinda kwavari kuita munzvimbo yenational park. Pari zvino sesangano tindori necomplaint yatakatowana kubva kune community patumwe dunhu riri kuVictoria Falls panyaya dzevanhu vari kuchera ko vari kukanganisa even nzvimbo dzavo dzeufuura toti magrazing areas pachirungu. Saka nyaya dzeshwari dzevanhu vari kuchera ko dziri kukanganisa mhuka, dziri kukanganisa even vagari vari munzvimbo dzakatenderedza Zambezi Valley nekunana Hwange.
Zvichakadai, imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzemhuka vaIvan Zindadzungira vatiwo havasi kufara nekutengeswa kuri kuitwa nzou dzichiri diki nehurumende kunyika dzakaita seChina vachiti mhuka idzi dzine mukana wekufa kana dzinge dzaenda kunyika idzi.
Hurumende yakatengesa mababy elephants kuendesa kuChina, asi isusu sesangano redu taita utakurudzo zvedu handiti zvitaona takaona kuti zera remaelephants ayo achiri madoko zvekuti akatransferwa kubva muZimbabwe munoona dzimwe nyika, survival yavo inonetsa. Asi iyo veZimbabwe National Parks vakati iyo asi mababy elephants they are sub adults, ndipo pakazoenda vanhu veSPCA vachida kunoassessa the condition yemaelephants acho, that's when they were what people pambizo ita sei access kuti vaone zvakaita sanopa itwa kuti transparency hapana kuti mabebe elephants akaenda here kana kuti che masabhadha zaitaurwa nevanhu vechi vezimpacts so ndopa nenyaya yedu yekuti maissues akadaro anofanira kuva ari transparent kuma stakeholders ese ari involved nyaya dzemhuka sezvikaita savanhu vespca ndo vanoona nezvemararamiro emhuka ende vakaramidza kuti vaone kuzondovanze zvekodzero dzemhuka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezimpacts sezvo mutauriri wesangano iri vatinashe farao vati vari kunze kwenyika. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekushanyurwa kwenyika vasimangaliso ndlovu pamwe negurukota rinoona nezvemigodhi vawinston chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Wange National Park ine zvuru nezvuru zvemhuka dzemhando dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yaisa vashandi vanonunura munguva yenjodzi pamwe nemauto ayo kuti vatsvage vanhu mudzimba dzakaparadzwa nemafasha memvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda izvo zvakakonzera kuondomoka kwepasi. Izvi zvakasiya vanhu vangangosvika gumi nevatatu vafa. Bato riri kutonga muChina reCommunist Party ratanga musangano waro wanga wakamirirwa kwenguva ndefu weFourth Plenum. Musangano uyu unoitwa kwemazuva mana uye uri kutarisirwa kudzika shanduko dzakakomba dzichashandiswa kwemakore akawanda achatevera uye kuziya nyaya dzinobata Hong Kong nehondo yekutengeserana iri pakati peChina neAmerica kwemakore maviri. Mutungamiri wehurumende yeLebanon vaSaad al-Hariri avari pano mananzombe munyaya dzezvematongerwo enyika vadzivisa nhatsi zvekusiya kwavo basa. Izvi zvaitika mushure memasvondo maviri ekuratidzira kusati kwamboonekwa kwevanhu vari kuda shanduko mune zvematongerwo enyika. Apo dambudziko reupfumi roramba richinetsa, vashandi, vashandirwi pamwe nehurumende vave kuwirirana kuti nhaurirano chete ndodzingakwanise kupedza mamwe matambudziko aya. Gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vanoti vari kuronga musangano weTripartite Negotiating Forum uyo unounza masangano matatu aya pamwe chete kuti patangwe nhaurirano. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nzenza vanoti zvichitevera matambudziko atarisana nevashandi zvikuru panyaya dzemihoro vaona zvakakosha kuti paitwe musangano weTNF mwedzi uno.
Tine yatinoti Tripartite Negotiating Forum iyo yakaapurovwa ikasainwa naPresident musi wa5 June gore rino. Iri pato inyowani asi kubva kutanga kwaraiswa ranga richiri kumboronga kuti vanomiririra vashandi ndevapi, vanomiririra varidzi vemabhizinesi ndevapi, nevanomiririra government ndevapi. Anenge achicheya iyo yatinoti Tripartite Negotiating Forum dini tine cheya. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno kuti tigare pamwe chete tese tiri patebo imwe chete kuti zvechokwadi kana zvinhu zviri kuramba zvichingokwira kudai zvodzika sei. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno.
Kunyange hazvo Dr. Nzenza vari kuti vakatotumira matsamba ekukoka vashandi nevashandirwi musangano uyu. Masangano akaita seMCOS, Zimbabwe National Chamber of Commerce neZCTU anoti haasati awana matsamba aya. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vane zvakawanda zvavanoda kuti zvizeiwe musangano uyu kana waitwa.
Nyaya yemasalaries, nyaya yemutengo yezvinhu tiri pakati pekuomera sevashandi, saka tiri kutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kuva iri pamudariro kwekutanga. Taona hurumende ichingo ishua mtemo kana kuti mapolicies asina kumbozirawo ya kuti TNF tiri kuona ma special instrument anongounzwa na minister we finance nguva dzuva nezuva tukarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kutouya kuti izvozvo zviri kuaffecta upenyu hwedu asi zvinongoita zvisina kutaurirwa sei zvinoda kunzwisisa.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanotiwo vashandirwi vane zvakawanda zvavanoda kuti zvipinde mudariro.
Isusu hatinofungiri zvakakosha ndezvenyaya dzeupfumi nokuti zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka muekonomi umu. Tiri kuona kuti hatisi kuita progress. Pane some policy interventions dzakaitwa na minister of finance vachipromisa kuti zvinhu zvichazenge zvakanaka zvichitarisira kubva kunana ndofunga kunana July zvichiuya kuno kumberi kuna October, asi hatisi kuona chiri kuratidza kuti chiri kuimprova. Tikatarisa mafundamentals atingati akakosha, hatisi kuona improvement. Tikatarisa exchange rate iri kuramba ichidonha, tikatarisa inflation, tikatarisa nyaya dzemagetsi munyika, fuel hakuna, mvura hakuna. Saka zvinhu zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hunge huchienderera mberi huchifaya hazvina kumira zvakanaka. Saka hatisi kunyatsoona progress. Saka tinoda kudiscussa kuti chii chingaitwa kuti tione progress munyaya dzeupfumi hwenyika idzodzi, kuti tiise musoro pamwe chete, government, business nemalabor union.
Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanotiwo musangano weTNF panguva ino unogona kupomodza kusawirirana kuri munyika.
Zvakakosha nokuti vanhu ivava ndo vanoongorora nezveekonomi yose zvevo. Saka vakakosha kuti vagare pasi vachitaurirana nguva nenguva. Pane paitika matambudziko akaita sei, kana vari vanhu vanoda kubudirana pachena uyezve vane unangwa hwekuti nyika iinde mberi, vasiri vanhu vanoda kungoti dei side rangu rabudirira revamwe richidonha.
Nyaya iyi iri kuuya apo vashandi vakawanda vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Sangano reZimbabwe Statistics Agents kana kuti ZimStat rinotiwo muna Gunyana mhuri ine vanhu vashanu yainge yave kuda mari inosvika pamadhora mazana masere nemakumi masere nematatu kuti ikwanise kurarama. Asi nekukwira kwezvinhu zvinosanganisira magetsi, mafuta ekufambisa dzimotokari, zvekudya nezvimwe, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari inodiwa nemhuri ine vana vashanu yatowedzera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kuyambira nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe, Eswatini, Madagascar, Malawi, Botswana, Zambia, Mozambique, South Africa neNamibia kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika idzi dzichange dzichipisa zvakanyanya. Nzvimbo idzi dziri kutarisirwa kupisa zviri pakati pe30 degrees Celsius ne35 degrees Celsius. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze reMet Department vatichi Zinyemba kuti tinzwe zviri kuitika.
Tichange tichiona iyo yatinoti kupisa kwakanyanyisa uku kunonzi pachirumbi heat wave. Taona zvakare kuti muongororo yedu matemperatures anga akakwira chaizvo kunzvimbo dzakati pararirei. Asi tiri ipapo tikade kuti musi wechipiri kusvika musi wechitatu tikutarisira kuti kuchaita kuti matemperature yedu kana kuchipisa iko kuti derere kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana nemafunana matebereende sauti nekunana masingoko nekunana Bulawayo metropolitan province tikutarisa kuti matemperature zvedu achati decay.
Ko vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kubva kuzuva iri?
Kumwa mvura yakawanda. Izvi zvinobatsira kuti muviri unge uchiita mvura iyi. Hatinoziva kuti kana kuchipisa kudai so tinoita dikita chaizvo, asi ukaramba uchimwa mvura zvinobatsira kuti miri kuti tonhorere zvishomanana. Zvakare tinokurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya dzinenge dzakarerukira Kunyanyanyanya zvinenge zviri chena dziyadzi zvinobatsira kudzivirira kupisa. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vapfeke nguwani dzakakura. Izvozvo zvinobatsira pakudzivirira pazuva iri rinenge richipisa kudai so. Nokugarawo kana zvichikwanisika mubvute nekushandisa aya atinoti maamburera. Izvozvo zvinokurudzirwa chaizvo. Musaradhire vana vachitamba kunyanyanyanya masikati kubva patingati pane zuva riri paya patinenge rakurova nhongonya kusvika kunana 3 o'clock. Musanyanya kuregera vana vachitamba panze nekuti ipapo zuva ndipo parinenge richinyanya kupisa. Saka tinozoona kuti izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti vanhu varasikirwe nemvura yemumuviri iye zvinozokonzeresa zvimwe zvirwere zvinoda kupindirana nekupisa kunenge kuchiitika.
Asi chii chaizvo chiri kupa kuti kuite zuva rakadai iko kunyika dzekuchamhembe kweAfrica tichitarisawo nemuZimbabwe?
Chokwadi chacho chandingade kutaura, tinoona kuti mazuva ano takungotaura kuti climate change. Ndo climate change kana kuti izvozvi zvinozvingozvikonzeredzwa neclimate change. Kazhinji kazhinji kana vanhu tichitaura nezveclimate change vanenge vachingozvingozvingonzi haiwa vanhu vari kungotaurawo. Asi tinozozviona kuburikidza nokupisa kunenge kuchiitikako. Zvakarewo nokuti kana kuti mvura yakunayawo kazhinji kazhinji munozoona mvura ichiine ukasha mudirikeni zviya zvokuti mune zvivhura mahwe nokurohwa mheni. Izvozvo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvikonzeredzwa neclimate change.
Mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze Remet Department vaTeach Zinyemba vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyika.
Tabet kuZimbabwe kuno kukuru kunyanya zuva ratikuvadza vedu vehati pamahwani.
Usaka zviri kutaura vaZinyemba izvi ichokwadi?
Ichokwadi zvisingaiti mumba musikugarika mukutorwadza tichitotya kutodoka. So tichatange tichirara panze kuri kupisa zvakanyanya. Izvi ndani 2 days musoro wangu uri kurwadza uku ndiri kuchaya futi zvakaoma.
Saka mamboedza here kuti muende kuna chiremba kana kuti zvakamira sei?
Kuna chiremba uku machiremba chosvika pari pesu kuti padhuzedu nepari hapana machiremba kangosvika kungosvika pasina vanhu. Saka tangota zvengozvirapotega chimwecheka zvemalovhela tonwa nekunombeka wanda sezvandangoita. Iko kuno kumosquito yawanda futi zvisingaite. Ini hangu ndiri muHarare nomwe sekuru wangu anambobhotora navarukaroi vari kuti kuri kupisa zvisingaita. Ndatoona kugara kurwizi kozi kumba hakuchagarike. Tangu tikangomukawo tunotakura maplace yedu takutoenda kurwizi kozi kwanyanyisa zvisingaite.
Halo, makadi henyu sister?
Aiwa tiri wadi, makadi iko ikoko?
Hai, takanaka, tiri kuno kupolokwane kuSouth Africa uku.
KuSouth Africa kwakamira sei pamusoro pekupisa kuri kuita kunzou?
Kupisa kuri kupisa stereki zvekutoti zuro nanhasi hawedha yacho haisi kukana kutomboita. Ndinoda kukurukura nezveupfumi hwenyika yedu zvokwadi hazvina kumira zvakanaka.
Taura itinzwa.
Ndinotongoona sekuti komiti yavabiti yekuongororayo ichabudisa zvinhu zvakawanda zvisingabviri because mari dziri kushayikwa nenyika imari dziri kubuda instead yekuti vatinge even mabhandeji chacho ekuzvipatara. Haukwanisi kana kutenga but just imagine kuti someone can hire a jet yekauti 4 million for just a single trip but hamuna kana bhandeji, zvikoro zvina kana even textbook aro kana one but vanonga vachiwesta mari.
Muri kutaura namukoma Agius Muvindi vari Cape Town. Mukatarisa nyaya yanyanya kushata munyika medu inhau yeuori. Nezuro ndaiona vabiti varimo vachitaura maringe nenyaya yeuori. Ndakanyatsokuona kuti zveshuwa haisi nyaya yemasanctions yavo yahondomora upfumi hwenyika yedu, inyaya yeuori.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Banga guru renyika rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga emunyika. Mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rwendo runo nezvikamu zvinoita 10 nezviviri kubva muzana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina na Chris Gande.
Só com isso, cara,